Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unoji matina. Yesu simba rangu, simba rangu, yesu simba rangu, unoji matina.
Maniru akanaka vatereri, ini ndini tanono kawande ndichiku chingamidza ine mufaro mune timwezve chirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tinoda kutarisa kusununguka kwezvechitendero, kusununguka kwemakereke kuita basa rawo muZimbabwe munguva yeutongi hwava Robert Mugabe. Kutibatsira panyaya iyi tina Reverend Rebecca Makai vari mudunhu reMinnesota muno muAmerica. Reverend Makai, tinokukwazisai.
Makadini zvenyiko kuvawande.
Tiri nani chaizvo. Tanga tichida kuzivavo kuti imimi mumakore 37 eutongi hwava Mugabe kubva pawanda Zimbabwe kuzvitonga kuzere, imi vemakereke maishanda nehurumende yavo sei?
Regai nditange nekuti tichirangarira mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vacomrade Robert Mugabe, regai nditeerere nechezo kubasa guru ravakabata, uye ndichichema pamwe chete nemhuri yeZimbabwe uyezve kunyaradzana nemhuri yavo yavacomrade Robert Mugabe. Ndichiziva kuti ichokwadi kuti kungava namafungiro nematauriro, asi nokuda kwokuti isu tiri maKristu tinongochema nevanochema sezvinotaura shoko raMwari, tichifara navanofara, uye ndichida kuti ichokwadi for 37 years dzakatonga vaMugabe munyika yeZimbabwe, toda kupa kutenda seumwe wevafundisiwo anobva munyika yeZimbabwe, ndoda kupa kutenda kuti munyika medu makanga mini inonzi freedom of religion, asi freedom of religion yatakanga tinayo yakanga ichitongwa nekuti takanga tiri maKristu. Chakanga chichinyanya kusimudzirwa munyika yeZimbabwe chatakanamata Mwari vaMugabe vachitonga kwe 37 years. Machechi takanga takasununguka kunamata, takanga takasununguka kuparidza, chero pawafungira kuparidza ukada kunomira pasi pegeti ndiwe, ukada kunomirawo pachigwenzi chako uchiti yai mose tinamate Mwari ndiwe, ukadawo kutanga chechi kuti vadikani hei tinamate pano ndiwe. Saka tira kutenda kuti pa 37 years kutonga kwavaMugabe machechi hatina kumbonzi vharai, hatina kumbonzi musanamate, hatina kumbonzi vafungidzi vari kusungwa vachiisa majeri, hatina kumbomanikidzwa kuti titende zvatisingadi kutenda, hatina kumbomanikidzwa kupesana neshoko raMwari. Asi kuti pa 37 years kutonga kwaMugabe machechi takanga takasununguka kumira pazvokwadi yaMwari kune avo vaizviti maKristu munyika yeZimbabwe, zvinotipa kutenda nekuremekedza kuti tava nyika yechiKristu Zimbabwe.
Pane pamakambokonana navo here panyaya yezvechitendero semukuru wehurumende?
Tandangoda kutaura kuti inini hangu handisemunhu seindividual, uyezve munhu asiri munyika kwenguva yakareba, handina mhinduro yekuti pandinoyatsoziva pari specific pandingati vaMugabe vakanetsana nevakuru vemachechi handina kuparisa, uye kuti handizivi kana paripo, asi handina kukwanisa kuziva kuti ndipapi pazvakaitika.
Ko munyaya dzekupindira mune zvemakereke pane pavakambopindira-pindiravo here munyaya dzezvechitendero?
Chandingade kutaura ndechekuti sekuziva kwatinoita kuti President Robert Mugabe vaive mutendi watinoti staunch Catholics, vaipinda paSacred Heart Cathedral iri mutauni Harare muya, vaienda nemhuri yavo kubva vachine mudzimai wekutanga mai Sally Mugabe, vachizoenda zvakare nemudzimai wavo mai Grace Mugabe senhengo yechechi. Saka nekuda kwokuti aive mutendi anga akazvipira, anga akadzidziswa nemafata kwakutama sekuziva kwatinoita kuti vasvike pavari vaMugabe vakabva mumaoko emaKristu, vakatoriki. Saka kuti ndikwanise kuti vaipesana nekutenda kwechikristu, ndinofunga kuti vakanga vachitonyanyisa kusimudzira chinonzi chikristu, zvakutotishamisa kuti vamwe makristu tiri kutobheka down pane position yakanga yakatorwa navamugabi vachidise soko ramwari.
Mataura kuti vanga vari vechitendero chekatholic, vairatidza kurerekera kukereke imwe chete here kana kuti vaingove mutendi?
Hongu ndinangoti vaizvirakidzavo kuti mukatoriki, asi chinhu chandakanyanya kuona chandakadzidzawo kubva kuna vamugabe ndechekuti vaingoremekedza vafundisi vari pamberi pavo, vakaendawo kuvazayo zvavaingonozvininikisawo. Waisambona vachiti kana kuti vasvika kwavo ikoko kumakatoriki voti kuna mupiristi achindi pahembe dzako ndipfeke nekuti ndiri purezidendi. Vakaendawo kuna nazaredha waisambonawo vachiti kuna nababa guti vanhu vamwari, ndichindi pai chigaro chenyu ndigare ipapo nditauri ndinini ndiparidze nekuti ndiri purezidendi. But vakanga vari munhu anozvininipisa kana vaenda kuvanhu vamwari. Ndinorangarira pane imwe nhango nhanu handizive kana changa chiri chokwadi, asi ndinenge ndakamboona vakapfeka dzimwe nguo dzee zvichida kumapostles, kureva kuti kana zvaa zvakadaro vakanga vasina chechi yavanoti iyi ndeve yangu. Ndinorangarira zvakare ndofunga vachiedza kudzora chechi yeAnglican paine hondo yakanga ichiitika, vachiedza kutaura kuti handi chechi kristu, vanhu vanofanira kugarisana mune zvakanaka. Saka kuti kurerekera kuchechi imwe chete, I think vakanga vane pfungwa dzemutungamiriri anofanirwa kubatanidza nyika yacho, uye vachiteera magwaro anotaura kuti muviri wakristu mumwe chete.
Sevanhu vemakereke, chii chamungade kuona chichigadziriswa kana kuti chirambe chichiitwa takatarisa mberi?
Chekutanga ndechekuti sezvinotaura shoko ramwari, isusu makristu tinoda kuti tidzidze uye nenyika yese kuti tinzwisise kuti shoko ramwari rinotidzidzisa kuti muna Proverbs 8 pavhesi ya15 inoti madzimambo anotonga nekugara paumambo kuburikidza naJehovha. Rotaura zvakare mbuku yavaRoma 13 vhesi ya1 na 2 inoti munhu umwe noumwe anofanirwa kuteerera hurumende iripo, kunyange dai hurumende iyoyo tisingawirirani nayo. Asi nekuti shoko ramwari rinotaura kuti no government, hakuna government that would exist kana isina kuestablishwa naMwari. Saka isusu tinoda kungokumbira kuti isu semakristu hurumende izive kuti tinenge tivaremekedza nekuda kwekuti shoko ramwari kuti tivaremekedze. Asi chishuwo chedu sevafundisi ndechekuti nekuda kwekuti tiri makristu, mufundi mupresidendi umwe neumwe nebato rake ngavazive kuti vanhu havazi vavo, vanhu ndevaMwari. Hakuna presidendi ane munhu, munhu ndevaJehovha. Saka kana muutongi huchiitwa, vatungamiriri ngavatye Mwari nekuda kwekuti munhu akasikwa naMwari nemufananidzo wake. Uye kuti mugare shoko ramwari rinotaura richiti madzimambo anogadzwa naJehovha, ndiye anopa. Dhanieri chapter 2 vhesi ya21 inotaura kuti anobvisa madzimambo nekuvaita establish, kureva kuti ndiye anogadza madzimambo nekuvabvisa. Dhanieri chapter 4 vhesi ya17 inotaura zvakare kuti ndiye anopa utungamiriri nekuubvisa. Saka mutungamiriri ngaazive kuti uri munhu wenyama, vanhu havazi vako ndevaMwari. Saka vanhu ngavasunungurwe kunamata Mwari wavo sezvakataura Jehovha achitaura vana vaIsraeri kuti rega vanhu vangu vaende Faro vanonamata Mwari. Haana kunzi rega vanhu vangu vaende kuti vanonamata Mozisi, asi kuti vanonamata Mwari vari murenje. Saka vatungamiriri vanofanira kuziva umwe neumwe kuti handina munhu, I don't own anyone, handina vandinoona, vanhu vese ndevaJehovha. Nyika rekuzara kwayo ndeyaJehovha. Saka tinoda kukurudzira kuti vatungamiriri vese vakaziva izvozvo vachabata vanhu vaMwari nekutya nekudedera, vachiziva kuti ndakatenderwa naJehovha kuva mutongi, asi handitongi mweya yavanhu, havazi vangu. Saka tinokumbira kukurudzira kuti vatungamiriri venyika vagone kutya Mwari nekuzvisa pasi paMwari uye nekuziva kuti Jehovha vakatumawo vabati vebasa vafundisi kuti vakubatsirei kuti mutungamiri vanhu vaMwari mukutya Jehovha.
Tipewo mashoko enyu ekupedzisira, mufundisi Makai.
Mashoko angu ekupedzisira anotaura zvakare kuna Titus chapter 3 verse 1 inoti yeuchidza vatendi kuti vazvininipise pasi pevatongi nekuteerera nekugadzira kuita mabasa akanaka. 1 Peter 2 verse 13 inoti zvideredzei nekuda kwaJehovha kuhurumende yemadzimambo inotonga munyika yenyu. Nekuda kwemashoko iwayo ndichanamata, ndichinamatira vatungamiriri, namatira kunyaradzwa kwemhuri yeZimbabwe uye chinamatirawo navatungamiriri vatinavo kuti Mwari avachengete. Chinamati Baba, tinonamata panguva yemasikati ano tichiuya pamberi penyu semhuri yeZimbabwe. Tinokotamisa misoro yedu nekuti tinoziva kuti ndimi Mwari unotonga ugere pachigaro choushe. Tichidai Baba kunamata mhuri yekwaMugabe yarasikirwa pamwe chete nemhuri yeZimbabwe. Mwari wee, munyaradze mweya inochema, nokumbira mweya mutsvene aunze runyararo nerugare panguva ino yekuchema nepanguva ino Mwari, apa murandarume wenyu makatendera kuti achibva panyika ino. Soko renyu rinodaro kuti munhu anorarama panyika wakafanana neruva rinosvava, munhu akaperekwa nemukadzi ane mazuva mashomanane ekurarama panyika. Zvino Mwari, chinyaradza nyika yeZimbabwe, navose vatungamiri varipo, tinokumbirawo kuti Mwari pavanenge vachivadzika murandarumo vadzidzewo Mwari pane zvakanaka zvakaitika, pane zvakaipa zvakaitika, kuti vagobatsirwa Mwari kuteedzera nekumira pachokwadi yenyu. Komborerai nyika yeZimbabwe, simudzirai nyika yeZimbabwe. Tinotaura ropa raJesu kubva kumakomo eZimbabwe, tinokomberedza nyika yeZimbabwe neropa raJesu. Ruoko rwaJehovha ngaruzorore panyika yeZimbabwe. Tinokutendai Baba nekuchengeta migwagwa, nekuchengeta vanhu venyu murodhi Baba, nekuvachengeta mutsimba, nekudzoredza nyika yeZimbabwe, nekuivaka zvikatsva, nekuisimudzira zita raJesu. Amen.
Aiwa, nemashoko iwayo abva kuna mufundisi Rebecca Makai vari mudunhu reMinnesota muno muAmerica. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Reverend Makai, tinokutendai zvikuru nenguva yamatipa.
Aiwa, tinotenda vahwande mazvitano miona kuti kuungana wakadaro.
Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka kusvika tasangana zvesvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa sezvechitendero.
Thank you.